mangwanani akanaka vateveri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 1 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vave zana nemakumi manomwe nevaseve 178.
America ingangozoda kuomesera Zimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yatsvetwa mubasikiti renyika dziri kunzi hadzifariri zvachose nyika yeAmerica dzinosanganisira China, Iran neRussia.
America inopomera Zimbabwe mhosva yokupesvedzera kurwisana muAmerica.
Chazomanikidzwa kurega kuteerera zvichange zvataurwa nehurumende nekuti zvinenge zviri zvinhu zvisina maturo zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti harisi kuzobatsira hurumende kuisa vana vechikoro munjodzi yezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pazana nemakumi manomwe nevaseve 178. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe 29. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vachinyora padande mutande ravo reTwitter vakati vanhu vatatu vainge vabatwa necoronavirus kumashonaland central rinova dunhu range rasara risina munhu ainge abatwa nechirwere ichi. Vanhu vari kubva kusouth africa, kuBotswana nekuBritain kunyanya ndivo vari kubatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera nguva yekuti vanhu vagare muDzimba kwenguva isina kutarwa vachivimbisa kuzeya danho iri mavhiki maviri ega ega, asi nesvondo havana zvavakataura kuruzhinji kunyange kwapera mavhiki maviri zvichireva kuti vanhu vachaenderera mberi nekugara muDzimba. Mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka vanoti kuvhenekwa kwevanhu vashoma idambudziko guru sezvo chirwere chichizogona kunyanya kupararira iyo nyika isina zvipatara zvakakwana zvokurapa vanenge varwarisa. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi matatu nevapfumbamwe 139,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vave kusvika zviuru zvina 4,000. Vapora vanodarika zviuru makumi mashanu nezvisere 58,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu 6 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimwe mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru zana nezvina 104,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nechimwe 371,000. Vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu 2.5 million. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika vaRobert O'Brien nezuro vakashora zvikuru nyika yeZimbabwe pamwe neChina vachizvipomera mhosva yekuda kupesvedzera kurwisana muAmerica nekushandisa dandemutande reTwitter. Izvi zvinotevera kuurayiwa nemapurisa wechichena kwakaitwa mumwe murume wechitema George Floyd mudunhu reMinnesota. hatina kukwanisa kubata gurukota rezo kudziza nane zimwe nyika vasi kusise moyo sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu we Studio 7 abata kweta rinorwa kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa Mavinga.
Nyaya yeZimbabwe yekutuma varakashi kuti vawanze bopoto kana bembera padande mutande pasocial media kungava kuzvigokera moto muziso nekuti iko zvino nyika yeAmerica yava kushora mashoko ari kubuda mumasaisai kunyanya kubva kuZimbabwe. Asi chokwadi ndechekuti kwese kunotyorwa kodzero zvako zvakakosha kuti mutemo utevedzerwe, zvakakosha kuti pave nematano anotorwa kusanganisira kuurayiwa kwakaitwa vaGeorge Floyd nemupurisa kuAmerica. Nekudaro tinotenda kuti mupurisa akazviita akasungwa ava muusungwa tava kutarisira matare edzimhosva kuti atambe nyaya yacho nenzira yakatsarukana.
Izvi zvakaitika izvi zvine mutsauko here nezvinoitika muZimbabwe vaMavinga?
Zvinofanana pakuti kuAmerica nekuZimbabwe kunoitwa nguva dzekuti kodzero dzevanhu dzinotyorwa. Asi zvozosiyana pakuti kazhinji zhinji kuZimbabwe kana pakatyorwa kodzero dzevanhu kunyanya nevanenge vari vemutemo vangava mapurisa kana mauto, hapana matano anozotorwa nemutemo, hapana anosungwa. Ngatitore mienzaniso, madzimai echidiki Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova vakapambwa, vakashungurudzwa, vakaitwa zvinonyangadza, zvinonyadzisa masvondo maviri apfuura. Asi hapana kana mumwe chete pavanhu vakazviita akasungwa akamiswa pamberi pematare edzimhosva. Ndoo mutsauko uripo mukuru. Tikatora nyaya dzakawanda dzekodzero kudzokera kumakore ekuma 1980 muZimbabwe panguva yegukura hundi, hapana vaisungwa, hapana vaimiswa pamatare edzimhosva. Zvoreva kuti muZimbabwe nharadada dzinotyora kodzero dzevanhu dzinozviita dzichizvigadzika sekuti vari pamusoro pemutemo. Ndoo mutsauko mukuru uripo.
Mashoko akadai kubva kuAmerica haazoite here kuti ide kuomesera Zimbabwe zvakare?
Zvinogona kudaro kuti Amerika ingangozoda kuomesera Zimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yatsvetwa mubhasikiti renyika dziri kunzi hadzifariri zvachose nyika yeAmerica dzinosanganisira China, Iran neRussia. Ndokusaka tiri kuti zvakakosha kuti vanotaurira hurumende nevaya vanozviti varakashi vapote vachitimudza mashoko avo pavanotaura nenzira yekuti chakakosha kuvaka ukama nenyika dzepasi rose, kwete kupokana kana kupotsera mashoko. Isu tichizoda rubatsiro nekuyanana senyika yeZimbabwe nevavakidzani nedzimwewo nyika kusanganisira yeAmerica.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa Mavinga vange vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kugara yaziva kuti varairidzi havasi kuzoenda kubasa kana zvinhu zvakataurwa nevarairidzi kuti zvitange zvagadziriswa, zvikoro zvisazvavhurwa zvisina kugadziriswa. Mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti varairidzi havasi kuzobatsira hurumende mukuisa vana vechikoro munjodzi, naizvozvo havasi kuzoenda kubasa kusvika zvinhu zvese zvagadziriswa. VaMasaraure vanoti hurumende iri kukurudzira varairidzi kuti vasaiteerera sezvo ichitaura zvisina maturo pachinambo chokuratidza kuti inogona kuchengetedza utano hwevana vechikoro pamwe chete nevarairidzi. Taedza kubata gurukota re nezvedzidzo dzeprimary nesecondary vaken matema asi vange vasingadairi nharembozha yavo.
Hurumende iri kungotaura zvekuti zvikoro zvingangovhurwa chero zuva saina kana musumwe chete wairi kutaura kuti iri kuisa mari kuti zvikoro zvikwanise kuvhurwa. Mutsvagurudzo dzatakaita isu takaona kuti kunotodiwa mari inodarika mabhiriyoni magumi nemashanu 15 bhiriyoni mari yemuno muzimbabwe iyo yatinofunga kuti yatowedzera nenyaya yeinflation pamwe yakutosvika kuma 18 bhiriyoni. Hurumende haisi kutaura kuti mari iyi vanayo kana kuti havana. Mari iyi kana ichinge isina kuwanikwa zvikoro hazvikwanise kuvhurwa nenyaya yekuti tirikuti maticha kuti tinevana kuti vadzokere muzvikoro vanoda kutanga vatestwa ropa ravo raongororwa vaonekwa kuti havana utachiona here hwedenda recovid. Kunodiwa masanitizer, kunodiwa mvura yekuti vana vagezi, kunodiwa mamaski, kunodiwa zvimwe zvekupfeka kuti maticha nevana vakwanise kuzvichengetedza. Kana zvinhu zvese zvinenge zvisati zvawanikwa zvikoro hazvikwanise kuvhurwa nekuti zvikange zvavhurwa tinenge tavhurira denda iri ranetsa kuti riparadze vana vedu, riparadze vadzidzisi vedu, zvinove zvinhu zvatisingatarisiri.
Kubva zvamaita musangano negurukota rezvedzidzo, pane zvamakambonzwa here zvichibva kuhurumende pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro?
Hapana chinobatika chiri kutaurwa chavari kutaura izvezvi. Vanoramba vachingosimbisa kuti ivo basa ravo nderekupa education saka vachaita kuti zvikoro zvikurumidze zvavhurwa, asi tinoramba tichiona kuti hapana chavari kuita chekugadzirisa matambunhuna dzese dzatiri kugara tichidoma kwavari misi nemisi. Takavazivisa zvakare kuti kuti zvireruke panoda kuti paumbwe task force inofamba muzvikoro ichiona inenge ine vanhu vekuEducation vekuministry maunions nemamastakeholders vanosanganisira vamiriri vavabereki kuti tione zviri kudiwa muzvikoro kuti zvikoro zvikwanise kuvhurwa. Havana zvavati vaita zvakare kuti tizadzikise nyaya iyi. Inori nyaya yaizotipa muono wakajeka wekuti tochidii nenyaya yekuvhurwa kwezvikoro tambopinda pagiraundi tiri pamwe chete naivo vanoita zvekutungamirira nyaya dzidzi.
Kana zuva rokuvhurwa kwezvikoro rasvika kukasinzi zvikoro zviri kuvhurwa musi wakati, imimi munoita sei sevarairidzi?
Nyaya huru yatosara izvezvi tichiwedzera panyaya dzatwatiri kuchema idzi. Pane nyaya yemihoro yedu iyo yatoparara zvakanyanya zvekuti chero munhu achida kudzokera kubasa haachakwanisi kudzokera. Saka nenyaya yembiri yekuchengetedzeka kweutano hwedu nenyaya yekushayikwa kwemari hatikwanisi kuzoenda kumabasa kana chero zuva rikadanwa riri ripi zvaro kana nyaya dzatiri kuchema nadzo dzisati dzagadzirwa tichazomanikidzwa kurega kuteerera zvichange zvataurwa nehurumende nekuti zvinenge zviri zvinhu zvisina maturo zvinoisa paupenyu hwevanhu munjodzi uye varairidzi vacho pache zvavo havachakwanisi kutodzokera kumabasa neya yekuti muhoro yavo yayeredzwa nekukwira kwemitemo.
Avo vange vari mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News bazi reUnited Nations rinoona nezvekubatsira vanhu reOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs razivisa kuti Zimbabwe inoda mamiriyoni makumi matatu nemaviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisana necoronavirus. Chronicle rinoti varidzi vemakombi muBulawayo vari pasi pekambani inonzi Jova Mubayiwa Transport Cooperative vaenda kumatare edzimota vachirwisa kurambidzwa kwavo nehurumende kutakura vanhu. Hurumende yakarambidza makombi kutakura vanhu ichiti kambani yeZupco ndiyo yega inofanira kutakura vanhu. MuChronicle dekare mukuru pachipatara cheMpilo Dr. Solwa Yongwenya vazivisa kuti uwandu hwevanhu vane coronavirus paMpilo Hospital hwakwira asi havana kutaura kuti hwakwira zvakadini. Zimlife.com mune nyaya yeAmerica ichiyambira nyika dzayati vavengi vayo kusanganisira Zimbabwe kuti America haizi kuzokanganwa mashoko adziri kutaura pamusoro peAmerica mushure mekuurawa kwemurume wechitema vaGeorge Floyd nemupurisa wechichena. Muherald sangano rinona nezveutano pasi rose re World Health Organization rinoti vanhu muZimbabwe vasavhundiswa nekupfuura kuri kuita uwandu hwevanhu vane chirwere checoronavirus asi kuti varambe vachiita zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Simba here vashamara vose vestudio 7. Ndini netwa baba Keketso. Ndiri kuno kuJohannesburg, South Africa. Inini ndakabatikana zvikuru, ndikushushikana nekuda kwemutongo wakabuda musi wechishanu unoti iwo MPC Alliance ari sibato. Ndinoda kubvunzwa kuna iwo amunangakwa. Kuti kana iwo vakumutongo wako tinhasi ari sibato. Kumu ma elections a 2018 takambopinda sei vanhu vakavhotera sei kuna chamisa wacho ari mutungamiri MTC Alliance. Ndokumbiro vandipindiro ipapo kozi zviri kundishungurudza zvikuru. Kana vachiti harisi batoka tinochinja kaedu zita zita rinochinjika asika ngatidzokere katitangidze election tongoti 2018 hasina kuita election totangidza election toona kuti anohwina ndiani kozi tongoti chamisa chete chete ndatenda zvangu.
Magadi ikwapo vashamarari vedu vepastudio 7 vanotipa news chaidzo dzechokwadi. Chokutanga ndinoda kutendai zvikuru sei. Ini ndinoedzwawo Farai Mutero ndiri kuno Cape Town. Handina zvangu bato randinonyanya kutsigira asi ndaakutsigira MDC Alliance ndokuti zvekuti wanezano kubva kumakota ayo zvichiuya nezviri kungoitika manewspaper nezbc yayo zvose zvavari kuita kuzama kutsigiri kureva kuti ane bhora ndiyano mako kureva kuti chamisa ane chokuita nezvo ndaakutomusapota kumukira zvavaa kuita izvozvo. Saka handina kukurudzirawo nehama dzose dzanga dzisingaiti zvepolitics kaitotsigirai hukumakwa kuti wanyamisa kureva kuti ndiani mbhora. Saka ndobva nepundiso yedu ipapo zvava kumuita nezvavari kuita zvese zvava kuita zvemakuru zvaakutotipawo simba kuti nesuwo tichisapota MDC iyoyo zvamboita sei kuti zvisviki pakudai vanhu vovhotera maMPs votoregwa maMPs aya nemakoti nezanupf. Aiwa taita chingobatana taita chinhu chimwe chete tachitonoita strike yakapinga muHarare mese muZimbabwe mese toona kuti vachaurayana tichitochinja zvinhu nokuti kana patichivasekerera takuurayirwa nyika takatarisa ngatichibatanai zvechokwadi tese.
Ndadiko kustudio 7 ndataura nenyaya Monzora akaba constitution yedu taigoenda kumavhoti sei ko tisina constitution. Zvechandiroda kumudza ndechekuti ingawani Joseph akapandukirwa nevakoma vake chamisa aizotadza kupandukirwa naye Munzura. Ngaabvunze mai Mujuru vanomutaurira zvanisi asiye yavadhambai chichinonzi kupe mai Mujuru vaikosha vakarigandege kwakuti ivana kupava chavaona vabata rushaya pa 2023 after 2023 vachabata rushaya vadhambwa nezvanisi.
Makadi kuvashamarari vestudio 7 nevatereri nemivose sezvaro zvezimbabwe tinoti makadi zvenyu. Zita rangu ndoitwa Lambe ndiri panapa parengo tainof Nyajena. Ndinoti kune vana vezimbabwe vari kuchema zvichemo zvavo zvisinganzwike zvisingagamu richirike tise kumaoko amwari nokuti mwari ndiye anogona nerimwe rezuva tichapindurwavo. Saka ivai nevekunamata pamhuri papo musanyanya kunyunyuta. Tinoziziva zvinorwadza kuchema musapindurwa muchema muchidawo chikafu rubatsiro muchishanu rekubatsirai mwari achakuitirai zvakanaka tinda.
Studio 7 apo kumativi mana ose enyika hama dzamwari vana vezimbabwe ngatiteverei chamisa ari kuda kutisa kunyika yeizraeri kwete zvana rutokozani kupe kwete chamisa woye chamisa woye hatimbofi takasiya kuvhotera chamisa pamberi na chamisa.
kulule kosvanza mirai se mikono msadleve se gwene vamwe varume sakati gwene vamwe varume 2023 chamisa mu office kwete zvakawanda izvo iwe shuma iwe wakazviva sei kuti tokozani kupe ndiye MGC chayo chayo kana kuko kuti mwimwi MGC yoyo yatokozani kupe nezano PF hamuzi pamwe chete wakaudzwa nani kuti mwana wepa next Joe hasi mwana wababa veipapo iwo usiri mwana wepo usiri webaba vacho wakazviva sei Samisa oye, pamberi nemfana, pamberi nemkomana, pamberi nevechidiki. Atonge nyika, Joseph achayaka tonga nyika ya Israeli achibva kuno fudza makwai. Tachamisa pamberi newe, musakore muchivhundusidzwa navarume.
Dzanga dziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazvo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchikudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu mumaguta mazhinji muAmerica vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira zvichitevera kufa kwemumwe murume wechitema George Floyd uyo akafira mumaoko emapurisa akatsimbirirwa pauro nevhiri reumwe mupurisa. Vana meya vemaguta makuru Los Angeles, Chicago, Philadelphia neMiami vayambira vagari vavo kuti vasapinda mumigwagwa. Magavana ematunhu anosanganisira Georgia, Kentucky, Ohio, Colorado neTennessee vakashedza mauto eNational Guard kuti azobatsira mapurisa mumatunhu aya. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muOhio muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti kupunzwa nokupiswa kuri kuitwa mabhizimisi mumaguta makuru muAmerica pamwe chete nokuvhiringa kwaitwa mabhizimisi necoronavirus zvasvitsa pasina kunaka nyaya dzezveupfumi muAmerica. Vatizve nyika dzakaita seZimbabwe dzinogona kudzidzawo kuti basa remauto ndere kuchengetedza vanhu kwete kurova kana kufura vanhu.
Chiri kuitika mazuva ano kutsamwa kunyanya kwavanhu vatema vomuAmerica zvina varungu vomuAmerica vari kutsamwa mabatsirwo ari kuitwa vanhu vechitema zvichisimukira panyaya yavaGeorge Floyd vaka usirwa pasi vamapurisa vakatosungwa nechekare kune simbi vakaiswa muguku musana ukuno kubva vaiswa idzirapo pahuro kusvika vafa vatandadza vafa vachichema kuti handisi kukwanisa kufema. Saka kufa kwavanhu vatema zvichienderana namasungirwo avo namabatsirwo ava anoitwa namapurisa muAmerica zvinenge zvatinyanyei kunyanya nyanya zvokuti vanhu vari kuona kuti aiwa hatingarambi tichibatwa mabatsirwo iwawo. Saka tinoona matauni akasiyana siyana matunhu akasiyana siyana muAmerica nokukura kwayo ivo vari kuratidzira vamwe vanozopedzisira vakuputa-puta zvinhu zvakasiyana siyana namabhizinesi vachizodirwawo masiyegasi namapurisa. Saka inenge nyika isina kunge yagatsikana nenyaya yepfungwapopoto idzodzo zvinoenderana kubatwa kwavatema kunyanya namapurisa. Racism yatinoti racism iyai ndiyo yatichitapatiri panapa.
Kusvika pari zvino pane zvati zvaitwa here nemapurisa kana kuti nevakuru vako?
Paitwa zvinhu zvikuru zvimwe zvisati zvamboitwa muhistori yeAmerica kuzama kupedza ino mademonstration iwaya plus nokuchengetedza vanhu pamwe chete noufumi hwenyika hungaita samabhizinesi. Tinoona kuti magavhena amastati anechitsama abva atora masoja atinoti National Guard iyai kuti ibetsere mapurisa, asi zvakanakira masoja ukunyika yeAmerica kana aida kudzosa izvozvo haazoitisa masoja okuzimbabwe anoenda akunorova vanhu zvinoreva kuti masoja okunaana zimbabwe nedzimwe nyika anenge asati asadzivirira vanhu kana akurova vanhu umune masoja kana aida kudzosa izvozvo anenge asina kudaidzwa kuzopfuura vanhu sezvatakaona kuzimbabwe anenge asina kudaidzwa kuzorova vanhu sezvatinoona zvinoitwa masoja okuzimbabwe aiwa anenge adaidzwa kuzochengetedza upenyu hwavanhu pamwe chete nokuzochengetedza ufumi hwenyika zvinova izvo zvinhu zvikuru zvikuru zvatinotarisira kuti hurumende dzose dzinosanganisira nezimbabwe dzinofanira kunge dzidzidzisa masoja adzo kuti kana vazodana masoja kuzama kubetsera mapurisa handi kuti chirovai vanhu vamunofanira kana kuuraya vanhu vamunofanira kunge muchichengetedza.
Pane vati vasungwa here pamusoro penyaya iyi?
Mupurisa iye pachake wakaita zvaakaita kuna vaGeorge Floyd wakasungwa, asi vamwe vatatai vasati vasungwa vari kunziwo vachiri kumboongorora kuti vangasungwa nemhosva ipi, nokuti zvavari kutsanangura ndezvokuti kusunga mapurisa handi nyore, nokuti mapurisa agara ane rimwe simba rawo raanofanira kuita pakusunga munhu. Saka vari kumbonatsokuongorora vasati vasunga vatatu ava kuti simba racho rine mapurisa iro ravakapuwa nomutemo ndiro ravakashandisa here kana kuti vakazenge vawedzeredza kusvika munhu azofa ivo varipo.
Kana tikatarisa uwandu hwevanhu vari kuratidzira pamusoro penyaya iyi, takabatanidza zvekare nenyaya yagara ichinetsa yezveutano yeCOVID-19. Zviri zviviri zvinhu izvi, zviri kuitei kunyaya dzezveupfumi muAmerica?
Zvinhu zviviri izvi zvihombe chaizvo zviri kutowedzera kuuraya upfumi hwenyika yeAmerica. Zviri kutoita kuti upfumi hwenyika wanga huchitodzakira nechekare nokuda kweCOVID-19 hurambe huchidzakira.
Ko mutungamiri wenyika vaDonald Trump pane zvavari kuitawo here kudzikisa kushatirwa kwakaitwa nevanhu?
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoratidza sokuti vari kuremerwa kuita kunyanya kunyora kwavari kunyora panaana Twitter apa zvinenge zviri kutokutidzira kutsamwa kwavanhu vatema navamwe vanosapotawo vatema. Kuna varungu vakawanda zvikuru vanosapotawo vatema ivava vari kunyanya kutidzirwa. Saka ndinoona sokuti vaTrump vari kukonewei nenyaya dzokuti havana havo experience yeruzivo rwokuti kana zvinhu zvasvika pazviri apa mutungamiri wenyika unomira pamberi penyika achizama kuti vanhu vayanane kwete kuzama kukutidzira. Saka vanenge vari kukonewa ipapo.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7.
Mukira kumonasi ariko kubudasi ungade kubora chesimure ukanyare tinotangana kumbare nekuti chikaru chemumwe chicha chemumwe sakanongesa nechikunwe ungade kubora chesimure ukanyare tinotangana kumbare chinango chita ulani aichikwa na chekichani
pero kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna King Shady. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muzimbabwe vari 100 nemakumi manomwe nevasere 178. America inopomera Zimbabwe mhosva yokupesvedzera kuvisana muAmerica. Rimwe sangano revarairidzi rinoti harisi kuzobatsira hurumende kuisa vana vechikoro munjodzi yezveutano. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.